Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemaboarding zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi vayambira vari kunyanyokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro zvakakwana. Izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichiendera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti titi chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tsarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze nepamusoro pekutoda kuti zvikoro zvirambe fambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro. Saka kukwidza kwacho kunofanira kuyereshwa. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki. Kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko. Vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvaakuzotaurwa munhau, mapepa kana generali pasocial media zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinzi zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreements avo. Uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita izvazvitidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontrolewa necompetitiveness information. Wabereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaine commission itarisise nyaya dzacho. Kana zvazorambisisawo ministry ndoinopedzisira yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara rehupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya neAusterity for Prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability, asi zvatiri kuona stability iyaya haisati yadzikamidzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira, zvinhu zvinoramba zvichiti netsei hazvisati zvazvinhu hasi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable, nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka ndo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month kubva muna January money supply growth yedu yanga ichikwira neabout 80%, but economy yedu svondera pera iro taka kwakaparirwa pre-2020 pre-budget strategy paper irotaura kuti economy yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of machanges anga akatarisirwa haasati aitika anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvarari kufamba naro pane ino nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho, tiri mugore renzara and agriculture yedu ine kusafamba kwakanaka kwezvinhu maagriculture kunoafekta ikonomi yese. Saka think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. Butwo chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taekuexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikane. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. Saka izvozvo zvaafekto zvakare confidence nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar. Zvinhu zvisati zvatigadzikane kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi iwo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvekuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Tandarisiro iyoyo, but tandarisiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far ma weather forecast ari kutaura kuti tinogona kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei. But takasakwanisa kuwana mvura yakanaka, then economy yedu inogona kuderera zvakare irogo rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutumi Ncube vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous musanganyauye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumusangano iyi.
Ah, sionaziva Zimbabwe imemba yeIMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting are going to attend and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet other financial institutions. Like says Zimbabwe, so to tell other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika pari zvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebonds. Pane urongwa here kuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handizi kuti vachitora chimane bond, ndafota vachimanga nyaya yemaprice anonga ari high. Saka handinoanisikudza kuti mubvunza wako ndokuti chii kuti unochiwane bond haisi bond which is issue ndaifoti chikumusha chiripo chizhinji kuchindo attend to maprices anonga ari high and therefore we need to stabilize the exchange rate kuti isadini isakoze maprice increases.
Vamwe vari kuchema chema vachiti ivo dai madzokera imi kuAmerican dollar kana kuti mari yekunze yekuAmerica nekuti inenge inobata huremu.
Zvakamira sei pane nyaya iyo? Sanata kuti haizi nyaya iyo chiripo nyaya yekuti zvoto kuti maprice edu aite stabilize. Stability yemaprice inobva kuma kuti tingati neforeign currency. Haisi nyaya yemaUS dollars inoto kuti nyika inake asi kuti tofoka tine production. Zimbabwe chitisina productivity. We tine importa zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi, wheat, tine importa mafuta ekunyisa kubikisa nawo. Nimpota mukaka. It's no doubt so guys to hosha yo in fogulapa nebuinkiza production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in nigga. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, can I go to any currency in the world, I see nyayacho. Nyayacho we need to work hard as a country. And the main entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So, we just need to ensure that we manage our protection levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiripanya yoyo ya mataura yekuti panodiwa kuti paive ne confidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sa governor kuti muone kuti izvi zviri kuitika.
Confidence in Zimbabwe is far wide and you do zvakawanda. Chokutanga tofoka kuti nanzi unit of purpose. Tofoka kuti social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti ma Zimbabweans takasamusa pamwe chete, teta ma entrepreneurs zvakanaka tose and at the same time tichiita kuti tiite minimize I can just say a little bit of less bad news in Zimbabwe is very important. Every time when you read the newspapers, it's social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Manguga, vari parunare muWashington DC na Marvelous Musanga Nyahuye. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com inoti bato re MDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudare repamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vashedzwa. MuNewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise mutemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Chimenzo pano paSA pano baba vari kuti povo nani government organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa waiye vasinganyori kuti mota dzamapurisa dziriita sei dziri kupiswa mapurisa ari kurohwa ivo kana vari mapurisa kana kuti vachiziva basa rechipurisa munhu akaresista arrest panoitwa inonzi maximum force ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa vakuwadzwa vaurayiwa vaisaka maximum force kuti zvoonekwe zvisvike zvoonekwe kunzi we are serious nechinhu chedu zvino ndafara kunzi vavabiti vachitotaurawo kuti kwamahomed musa kune posta rakatonyorwa kunzi prize inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patiri vakomana anachamisa anabiti tiri mumashure menyu tiripo ndokusaka takakwisai pamuri muri kuona kuti munangagwana unotaura kuti munongoukura muchingoukura tisi tichiita sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa vakomana chiitaiyo plani b plani b kana kutotora security yo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi wake haangambogoni kuti kunda isitese chinhu chingachiibve ichi you can promise that security iyoyo zvamungazovaitira kana chinhu chike chabva ichi handi munonzi muri maloya makadzidzi handidzeka kudzidza kwamakaita apa tiripo vakomana tiri mumashure menyu tinokuteerai tiri mumashure menyu tinokusapotai vakomana ka zvinhu zvichasvika panguva isingazoiti musangotaura chete kana kungoukura zvonotaura namunangagwa zviya zviya take action vakomana take action nguva ichiripo hapachaidi zvinhu zvechikristu kana zvechidzimai apa pakutodiwawo purani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yaenderere mberi chinhu chachingambobvi nehumainini uhwu vakomana ka ndatenda zvangu.
Mangwanani yakanaka Studio 7 vana mukoma wande ndaanchingodangotaurawo panyaya yezviri kuitika muZimbabwe. Tatambura vedu wei, ini ndiri muMozambique ndiri mubheira. Nyaya iri kuitika muZimbabwe haisiri nyaya kwayo. Dai mudhara abuda asiya chigaro munangagwa ngaasiye chigaro nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvi.
Rugare rugare vabati weStudio 7. Ndokumbirisawo avo babawo vanonzi vamugwadawo vamugwadawo enenika ndashaya kuti vanhu vezanu havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika havazvioni vamugwadika taurayiwo semakasvara mukazvezvitibatei bichana moitawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda ndatenda hangu apa.
Maswera ere maSudio 7 apo maswera ere aya ndikuzongotora nyaya yekuti munonga munovita uri panyaya yemavhoisi rekodha mavhoisi unokwanisa kuisa kana 4 or 5 vhasi kumbopinda apazoshanda chizanu zanu era ya kana iri nguva inonga iri kuite shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaicha simba rekuteerera tinaro kana kusvika muzi 45 minutes chai chero aya timboonei tiba kuteerera because vanotora anhu apa unotozwawo kuti anhu hapana ane mono unonga uri nani nani ndozoita uyoyo unonzi pupai togara piuyo hazi tagwiri wezanu pf amba vatora nyaya yekutanzi vanhu vanorwira kudzira vanhu vari kunyepa chichi vari kutaurwa izvi kuti hanzi mapurisa vati vati ende haukanganisai murume makambotaurirwa hei nyaya yekuzi mazanu pf ngaasataure baba muzanupf nguva yekutaura baba kuzi iwo anotaura kuzbc vaanonga achinyatsa kusimbisana pachizanuzanu asi atambozwa munhu emdc achitaura zvinhu zvake zvaanonga azinaziri anongobudisa panonga pangaurosvika zvisvika kwete zvimwe se saka akomana ezanupf anatogwiretwa ngaataure kuzbc neheraudi nezvimwe kwete panapa nana mtuki nana yesi mazani ifungaza taweba kuza azizu kutawa ndatenda angu ndatenda angu jelbezu pambe yeye kubata
mwana nakana kastudio service muka seiva shamara kastudio service ne voseva tebele kastudio service inze mufunzo wopa msoro pe na wenetika u Zimbabwe nuwa hizo kuchinzi kana kukanzu kuno fone wa kuchitavu kwa maelanezu nilu uchitika Mzimbabwe wakafana lana kunzi mapurisa kangaka kumba maofisi MDC kana kukanzu kuno fone wa varumu rumende kana tuvarumu vanu tunga mirira mapurisa zimweni dzenguva unogona kuwa kuchinzi fone dzavo dzanga dzisingadaviri kuchikonzero nei dzisingadaviri kuda kuti vanenge vachiziva kuti vari kuita uori vari kuita zvinhu zvisina kunaka ndosaka vasingadaviri mafoni avo uye imwe nyaya inonzi vanhu vanozonzi vanosungwa papera nguva vaya vakauraya vanhu mapurisa nemasoja aya vakauraya vanhu vaya vanozopuwa nguva yekunzi vanozosungwa gore rinouya aisi nhau here yekuti vaone mukana wokutiza vanozonzi vanosungwa gore rinouya kuti se zvinonzi kusunga munhu zvinoda kuti utange wamboita zvekuchera munhu kuita kunge munhu ari kuita zvemaini vanotadza nei kungosungwa izvizvi ndopane mubvunzo wangu chete ivavo
nini ndisine gogo akangozvimirira vasingadi havo kutaura zita ravo kuti ndiani asi nyaya yavamunangagwa iyi yatinetsa iyi vamunangagwa vatotota adza kutonga nyika iyi ngavangopawo vamwe iko zvino tinorwara hatigoni kana kuenda kunorapwa kuchipatara asi ivo vakagwara vanobuda muno munyika nokuti muno munyika hamuna mushonga hamuna madoctors isisu vacho vavari kuti vanhu vakativhotera havasisinei nesuyo vachitaura zvokuti takavavhotera hatina mumbovavhotera isi nokuti vari kutidzungaidza baba vari kungorarama ivo nemhuri yavo isu tiri kufa izvozvizvi tiri kubudiswa muzvipatara tichinofira kudzimba nokuda kwokuti ivo havana kana hanya nesu ngavasiye baba ava ngavachitongosiya zvavo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vatangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunare tina Dr. Chipotendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Dendere.
Mangwanani mwamukasei.
Kazvadizvi maonei manzwei padebate raitwa iri?
Ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center. Tanga takatarisira kuti kuda vachataura zveukraine neimpeachment zvakanyanyisa, asi paimpeachment vazhinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika. Kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose, asi taona kuti mademocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment. Havana kunyanyisa kurwisana navaBiden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuUkraine. Iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumadhemocrats. Asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave neprovision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese, asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei. Vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji, maticha, manesi nevamwe vakadaro-daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveUniversal Healthcare.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yaakuita mabasa aimboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvisewo mari zhinji pamataxis. Sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi, havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndivo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vachivafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachitaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kumidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotsi evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiinkludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane abuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji avanga vakangoti zii. Meya Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate rana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kurama muchitipa mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavaona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekukinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJoni Addis Ababa muna Kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kinya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulengeana titienera kusangalala chape osati titidenyana chiko ipapa chamunoroera na ipapa
amuna kunezana tikazichanga hapa
chinja impaka esingo ekurwisana
tiambe tikitaka presha tomasiana sepaka
sakaka ipate nguwe
Gai bake kambo kanona kita zvikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa naMacheso. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.